Vashaura nevatori na upama ofisi esangano ravo, mutungamiri weZCT uva Peter Mutasa, vati vashandi vazhinji pamwe nerudende rwese rwevanhu munyika, vari kunonga svosve nemuromo, sezvo vachiti upfumi hwenyika hwaenda kumawere. VaMutasa, vati mari yemunyika isisina simba, zvokuti vave kutoda kuti vashandi vose munyika vabhadharwe nemari dzekunze, angave madhora ekuAmerica kana mari yekuSouth Africa. Vachiti maRTGS ari kutambirwa nevanhu munyika akangofanana nemutero wembwa. VaMutasa vati chasara ndechekuti vashandi vose vachipinda mumigwagwa kudzamara zvavari kuda zvose zvagadziriswa nehurumende.
Mbatya chaidzo dzokutopfeka taakutonyadzisa mukufamba kuenda kumabasa. Saka tiri kuti kuvashandi veZimbabwe hakuna chimwe chichakusunungurai kunze kwekubatana, kunze kwekuita kurwira pamwe chete. Tosumuka nesimba rewandu hwedu, topinda mastreets, toprotesta, techinyunyuta nekugunununa, techiti hurumende ngaite kuti vashandi vapiwe mari inotenga mari yeAmerican dollars kana mari yemarands. Kubva mwedzi uno taramba kuti hakuna mushandi anofanira kubata mari isingatengi.
Vaenderera mberi vachiti uhori hwapfunya chisero muhurumende, zvokuti vamwe vakuru vakuru muhurumende vave kufanira kusiya basa uye vamwe vavo vachiendeswa mujeri.
Hurumende yavamunangagwa tiri kuvazivisa kuti vaondonga ngavabvume chokwadi chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vakapinda nyika iri zviri nane, vanhu vachidyawo chingwa, vakapinda tisingatambure nekutenga hupfu, vakapinda makiu epeturari mashoma, asi iko zvino hapana chichipo. Chiri kuti isu ngavabvume kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ngavakumbire ruzhinji rwenyika ruregerero. Tine vamwe vari imomo vanofanira kutongosiya zvigaro nekuti takavaudza kare kuti vari kuondonga vakasateerera. Tine vamwezve vari kufanira kuenda kumatorongo nokuti vakaba vakaondonga nyika.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi vapawo mavhima kuti nzwe divi rehurumende panyaya dzemari dzemihoro, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Hurumende svondo rino yakati yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana pamari dzavanga vachitambira, uye madhora ekuAmerica makumi manomwe nemashanu kwemwedzi mitatu. Masangano evashandi akaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende iyi achiti mari iyi haina zvainokwana. Zvichakadai, munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vaudza Studio 7 parunhare kuti basa remasangano evashandi akaita seZCTU nderekugara pasi nehurumende kuitira kuti vashandi vakwidzirwe mari dzemihoro, vachiti ndosaka hurumende yakadzosa gungano retripartite negotiating forum kuitira kuti hurumende, vashandi nevashandirwi vakwanise kugara pasi vachiita nhaurirano. Asi vaMutasa vati hapana chiri kubuda kunhaurirano idzi, sezvo vachiti hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya yekuti vamwe vari muhurumende vasiye basa pamusoro penyaya dzeuori. VaMangwana vati ZCTU haifaniri kuita zvekurwisana nehurumende, vachiti mikova yehurumende yakavhurika kuti paite nhaurirano. Vati kusiya basa kwevari muhurumende kuri kutaurwa neveZCTU kurota masikati machena. Zvataurwa navaMangwana zvatsigirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi.
Zvagara zvinozikanwa kuti bandiko reZCTU rinoita nezveMDC. Kurwadziwa kwavo nematambudziko ari kuita kweMDC ndokunosaka kuti vatevo vashandi ngavachipinda vanoratidzira mumugwagwa vadi. Hazvina zvazvinobatsira nokuti kuratidzira hakuna zvakunobatsira nyika. Zvakare kubate kuratidzira hakuna matambudziko akunopedza. Matambudziko anopedzwa nekugara pasi vanhu vachironga kuti toenda mberi nenyika sei, togadzirisa matambudziko enyika sei, tobata apa nepapa sei kuti zvinhu zvifambe.
Zvichakadai, vaMutasa vakurudzira masangano akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations kuti aise maziso avo paZimbabwe pavachange vachiratidzira, vachiti hurumende inogona kutyora kodzero dzevanhu panguva iyi. Asi mutungamiri webato reAfrican Development Party vaAxon Potera vati kuratidzira kuri kuda kuitwa neZCTU kuchapinza veruzhinji panjodzi nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Ndinoona sekuti panguva ino maprotests anga dai ambo mira nga ambo mira nukutakatarisa nyaye COVID-19 kana tikazo wana wangwe waku kuprotesta during this time zino bazwa za siyana ne mirairo ye World Health Organization yokudzivirira chirwere ichi che COVID-19 saka vanenge vachiindirira mberi se ZCTU ikaindirira mberi ne maprotest aya na iyo inenge yaisa vupenyu hwevanhu vakawanda panjodzi.
Asi mutungamiri weDemocratic Party vauraya Zembe vati zviri kutaurwa neZCTU zvine musoro sezvo achiti zvinhu zvasvika pakaoma munyika.
Kana hurumende ikasaonana nevanhu veZCTU nenhengo dzavo vakagara pasi kuronga chimbi chimbi kuti upenyu hwofambisiwa sei, zvine zvakangonaka kuti varidzemhere ndiko kuti vagotererwa, nokuti kubva zuro tinongoona kuti makurukota ehurumende anofanira kuita basa sebasa anenge achingonzvenga vachingoti pamutondo pamusasa.
Pakashevedzerwa kuratidzira neZCTU gore rapera pakarohwa vanhu vakawanda, vamwe vakasungwa vamwe vakafa mushure mekupfurwa nevanofungidzirwa kuti masoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.